panyaya yamatambu ingawerinya yekuti demokrasi pachikubwi iri kuteswa nekuti zvakaita zvirikuitika kuna matambu zvinhu zvakataona kwapanguva yakareba sitereki matambu ari kupomerwa nyaya dzakasiyana siyana kusanganisira nyaya dzakaitika vasati vava purezidendi nedzimwe dzatiri kuona dzirunzi dzakaitika vari purezidendi and paakapawo zvekare pachigaro saka semunhu anonzi angaari very powerful person panyika yese ari purezidendi weamerica kukweredzwa kwaruta kumatara uko kunotaridza zvekare kuti mainstitutions emuamerica akasimba and avepo penguva yakati rebei zvekuti akukwanisa kuti apenengure nyange nyaya dzakasimba sei
zvodzidzisawo kuti kudii kune veruzhinji vanotarisawo nyaya idzodzi dzamabata nemitemo yenyika
ya izvi zvinopawo zvichidzidzisa nyika especially nyika dzekudevelopa kuti zvakakosha kudevelopa mainstitutions nekuti mainstitutions akaita simba rawo kana kuti akapuwa mukana wokuti anokwanisa kushanda pajekerere kana kushanda ari chinzi ari independent tinoona kuti kana payakazve dzimwe nyaya dzinozoisa kuti yatingati mapillars edemokrasi anzi athreatenwa iwo mainstitutions aya anokwanisa kusara akamira achidefenda yatingati mainstitutions aya
ndingapedzisira ndichitsvaga kuti zvati zvamboitikawo here zvemunhoroondo yematongerwo ezvenyika muno muamerica kuti vaimbove mutungamiri wenyika vanokwekweredzwa kumatare kudai
levhu iyi yavatrambu hasika zvamboonekwa but takaona kuti pane nguva yatipfurei kudhara athink yange ari nguva yana Reagan mapurezidendi akapfuura kudhara akangoitawo ari mainvestigation but kuzoona purezidendi akuchisamonewa semasamonerwa akaitwa vatrump and achizopomerwa nyaya kana achizopowa anonzi maindictments akaita seari kupuwa vatrump zvinhu zvisati zvamboonekwa muno maamerica.